mshangano huyu mshangano mshanganishira vashandi vehurumende kubva kuma departments akasiyana sana ama ministries ari andamberengwa ndivo vanhu vatiri kusangana navo kuti tikurukure nezvehurema hwedu nenzvimbo dzakasiyana siyana dzokuti ivo vanoshanda muhurumende avo semavoko anonzi nehurumende svitsa izvi vasvisire kwatiri vano mukana wokuziva kuti tinosvika panani napanani isivo tichizoona kusangana pakubata pamwe chete nemaorganizations kana madepartments ehurumende.
Asi pari zvino muri kubatwa sei nehurumende sevakaremara?
Hurumende pane apo neapo painobatawo asi zvisati zvisiti kugutsa isu zvikuru sei kana tiri kuenda kuministry of ningi yesocial services. Social services haisati ichispecializa mumadisabled chete, inongomiri yakandangana na vanhu vanonzi vari vulnerable, kureva kuti inosanganisira varwere vakaremara, maold age, maorphan, zvinhu zvakanguvakama vakangosiyana siyana kana kuti vanotambura. Saka isu kana tichisanganisiwa nevanhu vakadaro panotiremera, nekuti isu tinenge tichingobva neurema hwedu patengetabva nahwo hahuchinji. Ava vamwe vanenge vachingoti vanenge vane health yavo kana kuti vozosvika sevane maold age, vosvika pachinguri chokuti vakura ndopo vopinda zvematiri. Mabatirwo atinenge tisingaita hatifadzi, plus isu hatina mukana wokutaura zvatinoda kuhurumende directly.
Saka musangano wamuri kuda kuita musi wa4 uyu, munofunga uri musangano here ungazochinja raramo dzenyu?
Tinotarisira kudaro kuti ivo kana vakange vavuya vakanzwisisa zvinangwa zvehurumende nebumbiro remutemo rehurumende nebumbiro reduwo, nekuti pane act inenge ichidudzira kuti vakaremara vanofanirwa kubatwa sei, plus vakaremara vanofanirwa kupinda mastructures ehurumende akasiyana siyana panoitwa zvingava kuchikoro kana kune school SDA SDC puwa neimwe nhemba yakamirira vakaremara, kana pangava pakanzuro movavo nenhengi yakamirira vakaremara kana mbiri, vanogona kuti budiriro isangova one sided asi ive inosanganisira vakaremara padevelopment.
Tinoona kuti vamwe vevakaremara vari kuda kukwikwidza musarudzo dziri kuuya idzi, muri kuona mapato ari kukubatai zvakakodzera here?
Mapato kashoma anosiyana, plus kazhinji zhinji havazoiti follow up kuona kuti apa pamire sei apa pamire sei. Hatisati tichigutsikana nemabatirwo kungava kumapato kana kuti muhurumende, nekuti tinoona sekuti isu tinobatwa kana kudzvanyirirwa kuti tizvimiririrevo mumapato imomo.
Ko tichitarisawo ZEC?
ZEC ndo imwe isati hatina zvainogona kutiitira, nekuti zvikurukuru tingange tichiita kuvanhu vari sight impaired, vani vavo havagoni kuzvinyorera kana kuzviverengera zvinenge zvakanyorwa pamapepa pakuvhota, asi vanotonzi vainge navamwe vanhu vandovanyorera. So hazvihoiti free kwavari, nekuti ungatoko kutitarisirwa kuti iye aite zvokutanga akudza mutungere pakati iye asingaoni. Taifunga kuti isusu ndo patinoda kutiri tichitaura navo kuti aiwa dainge achinja vakaona kuti ari sight impaired anopiwa nzira yake yokuvhota yakakwanirana, yari free kwekuti aita akasununguka.